parikufamba gwaro reminyuto ririkutenderera rekuusaimane maticha vachiratidzia vachinyora kuti vari kupa hurumende yatinoti ultimatum pachirungu kuti igadzirise chitemo chayo chekuwana muhoro unoita kuti vararame living wage vakatadza ichaita kuti vazorama mabasa zvakare iye zvakakurisa.
Gwaro iri ramuri kutaura riri kusainiwa navanhu vakawanda here?
Tinofara kuti pakunzwa kwandinoitwa gwaro iroro rasainwa nematicha anokwana 5820 kusvika kupera panhasi. Gwaro iri riri kusainiwa zvakare nevabereki vari kuti vari kutsigira vadzidzisi kuti vaende pasite kuitira kuti vapihwewo mari inoita kuti vatiche vakafara kuti vana vasafaire muchikoro. Gwaro iri riri kusainiwawo zvakare nevamwe vanhu vasiri muzimbabwe vatikati janational lever. Tinotidzisawo mazimbabweanzi kuti simudzirai hondo yekurwisira kuti muwane mari inokwana kuti mutengere vana venyu zvinokwana, mutengere rejimeni kuvana venyu kuzvipatara nekudzidzisa vana venyu muzvikoro.
Sokuona kwenyu, munoona sekuti rwendo runoru mungabudirira here sezvo kuramwa mabasa kusina kunyatsofamba zvakanaka masvondo mashomani anaye apfuura?
Rwendo runo ndinoona kuti mutungamiriri veatizi vari kuita basa iri vakaramba vachiita zvavari kuita vanogona kubudirira, nekuti apa vabatana nerengenditao nematicha ari pasi vasiri kubatana nevakuru vemaunioni vanogara mumahofisi. Saka kuramwa basa hakuramwiwe nemunhu akagara kuhofisi kuHarare anotambira mari yakawanda yaticha achiti anovamirire. Kuramwa mabasa kunoitwa naticha pake zvake. Saka maticha aya kana achinga asaina gwaro renyito vachitaura kuti kana nhuna dzavo zvisina kugadziriswa vacharambwa mabasa, zvinoreva kuti kuramwa mabasa kuchave neimpakti, nekuti kutanga kuchikondrorwa nevashandi kuchakondrorwa nemabhurokirasi.